vaedzi vandataura navo nevanga vachifona vanga vachiratidza ivo kuti mamwe maclasses haana kutowana mukana wekudzidza nekuti kuuya kwacho vakauya vacho vakatouya nezuro ndokurara pazvikoro ipapo nhasi ndokutanga maelections wayo. Kune zvimwe zvikoro ndanzwa kuti vana vadhismisa eri, kune zvimwe zvikoro havana havana kutouya, kureva kuti the truth of the matter is classes were affected. Isusu sePTZ tagara tinongotaura zvatinotaura izvozvo kuti ingave ZANU ingave MDC hatikurudziri kuti uende muzvikoro. Nekambeni yedu yatinogara tichiita inonzi schools as politics free zone, sei vachiuya kuzvikoro vasingaendi kuzvipatara kunoti mapensheni ngaagobva panapa. Saka zvinoratidza kuti zvikoro zvinoita senonzi zvinhu zvisina basa, kureva kuti isusu sePTZ tinenge tichisutsumwa zvikuru kuti vana vechikoro vanenge vachidisadvantagewa nekuita kwemapolitical parties ikoko.
Pane kushungurudzwawo here kana kukanganiswa kwevarayiridzi kwamambo tambirawo?
Haipapo ndinenge ndareva nhema, handina kumbonzwa kushungurudzwa kwevanhu, asi chingoripo ndechekuti panouya shumba vanhu vanotanga kungobvunda vari kwavakamira ikoko, nekuti vanhu vanenge vasingazivi kuti ko mangwana zvichazofamba sei. Chiripo ndechekuti handichatatambira kushungurudzwa kana kurohwa kana kuchidzirwa, asi zvingoripo ndezvokuti kuzvikoro nhasi hapana chakawanda chanyanyoitika kune maareas aafektwa nemaelections iwaya.